Mombe izi zinonzi dzakanwa mvura ine muchetura we cyanide yavanoti yakapinda murwizi rweangwa kubva kumugodi wegoridhe weDetroit unowewe zvizvarwa zvekuChina nemimwe miviri yezvizvarwa zvemuno. Muchetura uyu unonzi uri kuurayawo hove dzakawanda nemakarwe uye zvinonzi munhu mumwe chete akafa anofungidzirwa kuti anogona kunge akaurayiwa nemuchetura uyu. Mumwe mugare anogara zasi kwerwizi kubva pamugodhi wezvizvarwa zvekuChina weDetroit vamasimba nashe svose avo vakarasikirwa nemombe mbiri vanoti nyaya yavo nevaridzi vemigodhi yakatanga makore mashanu apfuura. Vasvose vanoti zvizvarwa zvekuChina izvi zvinobata mvura nekuchera makomba makuru kumusoro kwerwizi mavanoisa mushonga wecyanide voshandisa kusuka ivhu rinenge racherwa kana kuti chitofu kuti vawane goridhe.
Isusu tikuti nyaya yedu iyi yakabva kudhara sereke yatone about 5 years ago tichitry kushedza vanhu veema kuti vatigadzirisire nyaya yemvura yedu iri kupolutwa nevana. Saka tikuona izvezvi nhasi.
Vasvose vanoti chinoshamisa ndechekuti kunyange vakamhanara kubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA hapana zvavanoti zvati zvaitwa izvo zvazoita kuti varasikirwe nezvipfuwo zvavo.
Vanhu veema vacho havakwanisi kuti vauye kuti vagadzirise nyaya iyi pachine nguva zvazoita kuti izvozvi tizorasikirwa nezvipfuwo zvedu zvana.
Mumwe mugari anoti akafirwa nemombe imwe chete vaLamek Chirai vanoti migodhi yose iri pedyo nerwizi inofanirwa kuvharwa kuitira kuti vasarasikirwe nezvipfuwo uye nekusvibisirwa mvura. Mutauri weema mudunhu reMashonaland West vamunyaradzi Nariswa vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti pane kukukurwa kwemuchetura wecyanide kubva pamugodhi weDetroit uchipinda murwizi rweangwa mwedzi wapera zvakakonzeresa kufa kwemombe, hove pamwe nezvipukanana zvinogara mumvura.
PaDetroit mine ndo pakanga paitika inonzi muchirungu dam failure, pakazowanika mvura nemuchetura ichienda murwizi zvakazopa kuti hove dzakawanda dzemuna angwa dzife.
Vanhariswa vanoti ongororo yavakaita iyi inoratidzawo kuti hausi mugodhi wezvizvarwa zvekuChina chete uri kuisa muchetura wecyanide murwizi rweangwa asi mimwe migodhi yezvizvarwa zvemuno yakaita seMoroku 7 mine neTech 25 mine.
Takaona kuti pane mamine maviri Tech 25 neMoroko dzaishanda dzisina bepa rinodiwa rakakura rinonzi Environmental Impact Assessment Certificate.
Vanhariswa vanoti vakatovharisa migodhi iyi vachiti inofanirwa kuratidza kuti yave kutevedzera mitemo ine chekuita nekucherwa kwezvicherwa yakaita sekuve negwaro rinoratidza kukanganisa kunoitwa nharaunda pamwe nekuti ichagadziriswa sei reEnvironmental Impact Assessment Certificate iro ravainge vasina.
Takamisa mamaina maviri kuti ambomira kushanda.
Hatina kukwanisa kunzwa kuvaridzi vemigodhi iyi kuti matanho api avari kutora kugadzirisa zviri kudiwa neema kuti vatange kushanda zvakare sezvo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa pamugodhi weDetroit mine vaElijah Mbeto varamba kutaura nevatori venhau vachiti titaure neveema. Panyaya yemunhu ari kunzi akafa nemuchetura wecyanide uyu mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaGift Masocha vanoti zvinonetsa kuti rufu rwemunhu uyu runzi rwakakonzerwa nemuchetura uyu sezvo achinzi akamborapwa pakiriniki yemutala pasati paita chiitiko chekuiswa kwemuchetura mumvura. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mombe dzinosvika 12 dzakafa asi vagari vanoti mombe dzinodarika 20 dzakafa uye dzimwe dzichiri kufa. VeEMA vanoti vane humbo hwemombe 3 dzavakaona dzakafa. Hatina kukwanisa kuziva kuti mhuka dzesango dzakawanda zvakadii dzakafa nekuda kwemuchetura uyu sezvo mutauriri webazi rinochengetedza mhuka nezviwanikwa reZimparks vatinashe Farao vati vanga vasati vave negwaro rizere kubva kubazi ravo mudunhu iri. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Resource Governance vafarai maguhu vanoti zvimwe zvizvarwa zvekuChina zvave kutouya munyika kuzoita makorokoza zvichikonzeresa kufa kwevanhu nekuparara kwenharaunda zvisingaripe.
So the problem here, mukatarisa nyika yedu kuzvinezvi yanyika yemakorokoza, whether ma black makorokoza kana kuti makorokoza ari kunzwa kubva kuChina neana Belarus.
Ukuo vanharisa vakurudzira makambani anochera zvicherwa kuti aone kuti atevedzera mitemo yekuchera zvicherwa nenzira dzinoderedza njodzi mumigodhi pamwe nekusiya nharaunda dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.